Mkangano wedu waita meeting ya management committee kubulawayo uko tanga tichikurukura nena uru waze kutitite congress roadmap ye bato redu then second lita tichikurukura nena uru wa ye kutambudika kurukita mnika akuna chikafu kune njara ilipo ekonomi ya mira sakata tichida kutitipanga ni mazano anokwanisa kutibetsera kuti tinge tichibudisa vane veZimbabwe mumatambudziko avapinzwa nebato reZANU-PF. Zvinenge zvava kubuda pachena kuti ZANU-PF nyika yayo yamira pamuganhu ende yatadza. Saka tichida kuita nharuwa yekuti vanhu veZimbabwe tingafamba takadii kuti tibude mutsekwende yatapinda iyi.
Bato renyu riri kutarisirwa rini kuita Congress?
Tiri kutarisira kuiita gore rino kuna na September there about kuti kana roadmap yedu ikabuda zvakanaka tikwanise kuita congress yedu. Asi chikurukuru chatinacho ndechekuti nyika yakuda ma solutions and iri kuda ma solutions now.
Bato renyu ranga rine hurongwa hwekuumba mubatanidzwa nebato reMDC inotungamirwa na Wolf Mancube. Nyaya iyi maibatawo here mumusangano uye kana maibata yabuda sei?
Roadmap yedu tinayo. Asi kuti iko zvino bato nerimwe bato rine zvariri kugadzirisa. Kana izvozvo zvagadzirisika tobva taenderera mberi kuti tibatane. Ende hatisi kuda kubatana nebato ravo chete, tinoda kubatana nemabato amwe akawanda arimo munyika nemaindividuals nemainstitutions.